sekutanga ndichekuti vanhu vazhinji pasi rose tingangoti kwete kuzimbabwe chete vari kushamisika kuti chiiko chinombonzi electoral college tiri kungotaurwa mamepa tiri kungoona ari kuti munhu anofanirwa kuita 270 kuti anza ahwina chii ichocho zvazvinoita ndezvekuti mumaprovince atingati maprovince mastates imwe neimwe yemuamerica ine vhoti yayo saka anenge awana majority anenge awana 50+1% mustate iroro ndiye anobva awana mavhotes estate yose kazhinji zvinowanzoitika kuti awana maelectoral college mazhinji ndiyewo awana popular vote asi 2016 hazvina kudaro negore rino pamwe zvinogona kutadza kudaro saka tiri kutarisa kuti achawana mavhotes emastates mazhinji ndiani iko zvino hapana atawana majority nekuti havasati vapedza kuverenga mavhotes kunzvimbo dzakaita semichigan wisconsin pennsylvania ndiri kutaura idzi nzvimbo sekunge ndidzo dzakakosha nekuti ndoatinoti maswing states ekuti mavhotes avo anogona kushandura kuti zvinhu zvamira zvakadai
tichitarisa gore rino tiri kunzwa vamwe vari kuti vanhu vakawanda vakabuda kunovhota zvichienzaniswa na2016 imi muri kuonawo sei
ichokwadi vanhu vazhinji vakabuda tine mavhota matsva asi chakanyanyisa kukosha muamerica hakusi kungokuti vanhu vabuda chete kuti vanhu vabudira kupi kwacho uye ndiani abuda nekuti tinonzwisisa kuti politics dzemuamerica zvinoti vebato iri vanowanzosapotwa nevanhu vakadai vemarepublicans anowanzosapotwa nevachena madhemocrats anowanzosapotwa nevanhu vasiri vachena saka zvino zvakakosha kunzwisisa kuti vanhu vawanda kupi uye mavhosi acho akasangana sei
totarisawo matunhu amataura aye anganzi maswing states chii chashanduka tichienzanisa gore rino negore ra2016
2016 madhemocrats muzvare Hillary Clinton vakakundwa mumaswing states muMichigan kunyanya muPennsylvania muWisconsin anovaiwo mastates akanga ahwinwa navaObama makore apfuura Florida yaigara zvainonetsa asi Florida inenge yakaverengwa ikapera netsuro manheru asi munhawo vari kuti pane mamwe mavhotes achiri kupinda asi tingangoti Florida zvapera saka kuMichigan nekuWisconsin nekuPennsylvania ndokune kwatingati kune nyaya hombe nekuti ndivo vane maelectoral votes akati o
pane zvamungataurira vana vezimbabwe here zvingadzidzwa musarudzo idzodzi
ndingangoti kuda zvichaitika zvatisati amboona zvekare muamerica kana nyaya yacho ikazonogadziriswa kusupreme court hatisati ambozvionawo izvozvo saka ndingangoti tiri mugore rekudzidza kuno kuamerica kwacho tiri kudzidza zvitsva maonero angu ndeyekuti isusu mapolitical scientist gore rino tanzi musakasika mati chakati nechakati ndochiri kuitika tanzi batai hana dzenyu kuitira kuti vanhu vasavhunduka